Mashoko aya ataurwa nhasi nemunyori mukuru mubato iri vaobert mpopu pamusangano wekuziva kuti vatori venhau vangashandisei vakachengetedzeka panguva yesarudzo wanga wakarongwa nemedia alliance of zimbabwe zimbabwe union of journalists zuj nemedia institute of southern africa zimbabwe Misa Zimbabwe vachitaura pamusangano uyu uyo waitirwa pamuzinda webato iri muHarare vamupopu vati bato ravo rinoda kuti vatapi venhau vaite basa ravo vakasununguka murunyararo uye vakati hazvina kunaka kuvhiringidza vatapi venhau
hatina kumbogara tataura kuti vatori venhau ngavavhiringwe kana kukanganiswa kuita basa ravo
Asi vamupopu vabvuma kuti kune dzimwe nhengo dzebato ravo dzakavhiringidza vatori venhau vari pabasa uye vanhu ava vakatoyambirwa nemutungamiri webato iri zvakare vari mutungamiri wenyika vaemarson munangagwa sezvo risiri donzvo rezanu pf kuvhiringidza vatapi venhau vamupopu vakurudzirawo vatapi venhau kuti vaite basa ravo zvakajeka vasina divi ravakarerekera vachiti nyaya yekutora mativi ndiyo inoita kuti vavhiringidzwe dzimwe nguva mumwe mukuru musangano remisa zimbabwe vachris chinaka vati nhaurirano nezanu pf dzafamba zvakanaka chose uye vakurudzira vemapato ezvematongerwo enyika kuti vakoshese mabasa evatapi venhau uye kuti vaende kumasangano anomirira vatori venhau kana vaine zvichemo
chimwezve chachiri chekuti pavanoita misangano yavo vasavatore vatori venhau sevatori venhau vasingasarudzi kuti vanobva kupi isuwo sevatori venhau tichivataurira kuti tichaedza tinoedza kutora nhau nekudzipepeta paruzivo rwedu
mutevedzeri wasachigaro wesangano revapepeti venhau rezimbabwe national editors forum zinef zvakare vari mupepeti vepanhau resunday mail amai victoria ruzvidzo vati vanovimba kuti musangano wanhasi uyu uchaita kuti vatori venhau nebato riri kutonga vashande zvakanaka
vane zvichemo zvenguva inazvo zvekuti dzimwe nguva tinonyora zvisizvo hativape mukana wekuti vadaire isi tikaitawo zvichemo zvekuti dzimwe nguva tinoda kuti mutipewo mashoko chaiwo asi hati kugone kubatai tikataura zvakare kuti dzimwe nguva kumarali kwenge kuchiita kana kuvhiringidzwa kwevanyori venhau nevatapi venhau
mumwe mutori wenhau apinda mumusangano wanhasi leopold munhende audza studio 7 kuti anofara kuti utungamiri hwezanu pf hwavimbisa kuchengetedza vatapi venhau pamisangano yavo
vachazama nenzira dzese kuti vatapi venhau vabatwewo nenzira inorespektwawo nyangwewo vatapi venhau vashandewo nenzira dzinoita kuti vasazongokonana konana nevatungamiri vemapato aya
vanoona nezvekufambiswa kwebasa mumedia alliance of zimbabwe vanaija unyamutumbu vati vaita chibvumirano chekuti vachaitawo basa ravo nemazvo uye itariro yavo kuti vatori venhau vachashanda vakachengetedzwa
ivo vatipa simbiso yekuti vachashanda nezvakanaka murunyararo nemurugare vatapi venhau vachapihwa kunyange nzvimbo dzekuti vashandire mune zvakanaka
mapato ezvematongerwo enyika kusanganisira zanu pf tripc nemdc pamwe nemapurisa ndivo vanonzi vange vari pamberi pakuvhiringa vatapi venhau nekuvarova kuvatorera zvekushandisa zvavo kana kuvadzimisa mifananidzo yavanenge vatora vachiita basa ravo izvi ndizvo zvinonzi zvaita kuti mas zuj nemisa dzironge misangano nemapato ezvematongerwo enyika uye mukupera kwesvondo rino masangano aya achasangana nebato recitizens coalition for change tripc pamwe nemdc inotungamirirwa navadouglas munzora masangano evatori venhau akatoita chisungo chekushanda zvakanaka nemapurisa uye kubvira pakaitwa chisungo ichi hapana mutori wenhau ati avhiringidzwa nemapurisa ndakamirira studio 7 muHarare ndini godwin mangudya